zvava mugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatsokutaura nezvavakaita vachiridha iyo mauto edu ezani la zvichizosanganisa nhasi uno kuzobatana kwezipura tichizova chimwe chete tichizoenda iyeye muzimbabwe iyeyi kusvika vanhu vatema vomuafrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresosi zvavo tisu ini sokutaura kwandamboita kuti ndiri fama mupenyu hwangu ndasina mbofungidza kuti ndingavavona mabrahman andingakwanisa kutengesa vo nemari svinu inoonekwa saka zvose izvizvi ushingi injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai inimi ndimi vanhu vatema iri ivhu iri nderenyu onai ndimi vanhu vatema makambani zomunokontrolai onai ndimi vanhu vatema maengineers kumining and support pindaiwo mumaini muzvicherwa izvi muite zvinhu zvedu saka zvakawanda zvatingataura panguva ino saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure zvisinei nokuremekedzwa kwavari kuitwa mukatare zvavanhu vanouya kuzovachema iafrica yese zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru kuti uyu murume zvaiita angatingaitiri mazimbabweans chete asi kuti aitotaurira nesuwo muafrica
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo
chokutanga ndezvekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino kune vakanga vatopinda mundima yacho kare vakokwa ndokupinda vapinda vakazotungamira musangano wavo wezanu wakazova zanu PF vamugabe matongero avakaita nyika vakatonga vachiponda rudzi vakatonga vachidzara ruvengo vakatonga vachinjonja fuma yenyika vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu vezimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe munhu wanga ari munhu webope munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu kunyange zvivi zvamatongerwo enyika pfungwa chaidzo chaidzo vaingoti kana munhu akataura zvaasingaurirani nazvo ivo nomusangano wavo wezanu PF waitonzi uri mhandu wonzi pasinewe ndiyo nhaka yourombo yakasiyirwa vanhu vezimbabwe noutongi hwavamugabe saka vakaita basa ravakaita hongu asi nokuti vakazopinda mukutonga nyika inei zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika
tonzwawo vachiri mhanzi munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe
zvinoshamisa chaizvo chaizvo kuti muchirongwa chinechi tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta ukanzwa mataura avanotaura ka unosvika kuti ndidhokta womunhu muteme here wakazvabva muno muzimbabwe here kana kuti unenge wavudhokta ake akangozouyavo ezveforeign shuwa shuwa vazende kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe zvunhu zvinoshamisa ivo voga muzimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe asi africa yose tichiti aiwa zvese kwafa gamba kwafa erevolutionary kwafa epan-africanist ivo havazvioni iye zvino hakuna munhu asingazi kuti mazimbabweans they are number 2 in africa kuva educated zvinosanganisirana ivo vazembe nhasi uno vanonzi ndidokta asi izvozvo vari kuda kuzviramba kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti kuti zvakabva kuna vamugabe
Dr. Zembe
vachiri mhanzu inhenge yomusangano une mbiri yokushora nokumhura vamwe vagari vezimbabwe ipapa pahurukuru vanzi vazembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro vari kuti vazembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro vari kuti vazembe rutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro ndokunhora kwaita nhengo dzezanu PF ndiko saka zanu PF yakauraya vanhu nhengo dzezanu PF dzamugabe nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi havazivo ivo vakaita basa vazhinji vachiita basa nyika ino yakarwirwa norudzi rwechitema uye vachiri mazuva vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo vakaa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata asi vazhinjiva muzimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo vabereki vavo vatema masataba vhuiro rakatorwa vamwe vaiba
vachiri mhanzu kune vamwewo vari kuti nhaka huru yakasiyiwa navamugabe icharamba ichiteverwa zvikuru nebato rezano pf iyi nyaya yemhirizhonga nokuti vamugabe vairegerera mhirizhonga uye vaishandisawo mhirizhonga kuti varambe vari mumasimba munoti
vanhu vasingazivi nhoroondo yavamugabe vanhu vasingazivi politics kane zvamatongero enyika kuri kuendwa saka vanhu ngavadzidze kutenda zvakaita munhu vanhu ngavadzidze kuti vamugabe ndo vakatipa masimba kana mufungo wekuti murungu anokwanisa kana kurohwa nembaa akaenda because asati ariwo muno and izvozvo hatimbofi takaapologiza
Dr. Zembe
murume unonzi Robert Gabriel Mugabe wakaita zvaakaita kare asi azopinda mukutonga nyika wakakudonhedza chete hakuna nhaka inotirera neicharera vanhu murudzi runouya yaakasiya wakauya ndokuita basa raakaita ndokuita zvito zvake iye asi achishandisa hanzu dzavanhu